Obinarem komana. Obinarem komana. Obinarem komana.
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaya rida kuchiita hatiteerisa dzamutekweka. Haungatori 12 masisi anofanira kukondeswa. Munangagwa nezanupf haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno mubulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane nere.
Vashorawo kutadziswa kwavasevhi yakasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate a candidate through the court. Ane mvumo yekukondesta. Enengangi zadeka sukuera akangopinda. Ndoziva kuti panamba 1 maitota mukoma. Panamba 2 hapana munhu. Panamba 3 hapana munhu. Panamba 4 kasukuera. Panamba 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muzanupf vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu sezanupf hatina chokuita nezvet uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhishari. Judhishari iri independent, zvek iri independent.
Vachamisa vati kune vakuru vemuzanupf vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri hwavamunangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato rezanupf rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji rinofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marosa akangofa mapotozo izvozvo. Kana vashandi vacho havabati kuzvakanaka zvikoro zvatira aezamisa vapinda zvikaedirwa shuka.
Mashoko aya atsinhirwa navagodfrey Karembera vanozivikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tinokurudzira munhu wese kuti ngaende kunonovhotera pana president advocate wesenjanosi tibvise nhubu idzi nharadada idzi mbavha mhondi dzatadzisa nyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vayoungstone dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reccc pamwe nerezanupf.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndiwo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.